problem iri kuitika ndeye kuti mukoma blessing vanhu vari kuverenga zvatisina kunyora. Zvatakanyora ndezvekuti takakumbira dare kuti delimitation report inge ichiitwa annulled or to be voided necourt nekuti haina kutevera section 161 yebumbiro remutemo yenyika and haisikuenderana neelectoral law. Havasi kuti havana kutevera yekutanga kuti kana vachiita delimitation vanofanira kunge vachitevera population. Population census results anhasi haisi yabuda. Tobvoenda kechipiri 20% threshold mukati mematunhu kubva kuwadhi kusvika kuconstituency haina kubuda. Zvakanaka vakanga vakapfuudza nealmost 67% 54% vachisiya mutemo 20%. Saka tikuti izvozvo izvohandizvo.
Saka poitwa sei nenyoka yamuri kuti yapinda mumusha iyi vaadamu?
Zvaakune vheki kuti iyo ichakana dare rikaona zvakakodzera kuti vapfuudze delimitation report. Zvaakune vheki kuti vanotora 2 months here, 3 months here, 6 months here. Time frame iyoyo ndiyo yevheki, haisi yedu.
Asi ka vamwe vasiri kuwirirana nemi vari kuti ivo kana gwaro rakanyorwa nevheki iri kugandura miganhu rikanzi nedare rakaitwa zvisiri pamutemo, bumbiro remutemo rinoti panofanira kushandiswa miganhu ya 2008 kana kuti delimitation report yakaitwa ipapo.
Mukoma, izvi hazvikwanisi kuitika. Maboundaries a2008 akaitwa neyainzi delimitation commission yakanga ichitungamirwa navachidya usiku. Delimitation commission yakanga iri mubumbiro remutemo weLancaster. Toba taenda pachinhu chechipiri, vatokaya mudebe vangu waregistra general ndo vaizvana maelections. Kubva kune voter registration, kubva kune kutorisa zvitupa zvairegistra ipapo ndo vaideclare maresults kubva kuwadi, ndo vaideclare maresults kusvika kuna president. Uyezve toba taenda kuti vamudebe vakanga vachitungamirira yainzi National Elections Directorate. National Elections Directorate iri zvakare mubumbiro remutemo rekuLancaster House. Yakanga yakazara masoja, yakanga yakazara vana chihuri ivo vakanga varivo chairman vaidaidzira maelection results aya. Saka mukadzokera kune bumbiro remutemo, mukadzokera inini ku2008 boundaries, maita reinstate oro madzora bumbiro remutemo wekuLancaster rakanyorwa kuLancaster kuBritain. Saka izvi hazvikwanisiki kuti nyika inge ichirwana nemabumbiro emutemo mairi.